manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabu 1 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revashandi. ZANU-PF inoti hapana chakaipa pakutengwa kwendege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise. Asi vanopikisa vanoti izvi zvinoratidza kuti bato iri nehurumende harina hanya nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vaLevit Mugejo vanoti vanhu vose vakabata muzinda wenyika muSudan vachida kuburitswa munyika ine hondo iyi vadzoka kumusha. Chikwata chekupedzisira chevanhu makumi maviri nemumwe chete chakapinda munyika nemusi wemugovera. Asi vakawanda vanhu vamakumi mana nevaviri vakapinda munyika nemusi wechishanu. Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dzakaburitsa vashandi vemuzinda wadzo muSudan masvondo adarika asi mukupera kwesvondo dzakatumirawo mabhazi uye ndege dzemadrones kuvachengetedza sezvo kuendesa mauto kuchigona kuisa upenyu hwemauto haya munjodzi. Vanhu vakaburitswa neAmerica mukupera kwesvondo ava vanodarika zana vatosvika muSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa muhondo iyi iri pakati pemauto ari kutungamirira nyika nevakaipandukira veRapid Support Forces. Kunyange hazvo vari kumbopota vachiti vambowirirana kumisa hondo kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi izvo zviri kupa kuti vanhu vakakuvara nevamwe vasina zvekudya vabva vanyanyiwo omerwa neupenyu. Mukuzeya nezvekuburitswa kwezvizvarwa zveZimbabwe tabata vaMugejo.
Mazvita zvenyu nemubvunzo wenyu pavana veZimbabwe vese vataiziva vanga vari kuSudani takavabatsira ende gurupu rokupedzisira ndiro rakasvika revanhu 21. Vese vakazivisa hurumende yavo kuti vanga vachida rubatsiro vakabatsirwa ende hurumende yavo yakatenga matiketsi zvese kubva kuSudan kuenda South Arabia nokuzosvika kuno kuZimbabwe.
Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dzakaburitsa vashandi vemuzinda wadzo vanga vari muKhartoum mukupera kwesvondo ndokuzoenda zvakare kunonunura vamwe vanga vasaririra. Pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kunzwa kuti zvichirimo muSudan umu?
Pari zvino, kana pane vamwe vakasaririra zvavo, vanga vapo havo asi isu hatina kunge taziviswa nezvavo, asi vanenge vatizivisa hurumende inoramba ichivabatsira.
Mutauriri mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere. Vanoti zvekuburitsa zvizvarwa zvedzimwe nyika muSudan zvakanaka asi zvizvarwa zvenyika iyi zviri mukanwa mamupere.
Nyaya wondo iri kuitika kusudani nyaya inosuisa zvikuru nokuti upenyu huri kuparara.
Tinoona kuti nyika dzakadai seZimbabwe, America nedzimwe nyika dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo munyika iyi yeSudan. Munoona sei izvi?
Tinoda hedu kutenda kuti Zimbabwe yakakwanisa kuburitsa zvimwe zvizvarwa zvayo kuti zvive zvinodzokera kumusha. Asi tinongoti ngavarambe vachitsvaga, kune vamwe vanogona kunge vasingazivikanwi vanotoriwo panguva yakaoma nehondo iyoyi. Tinotendawo dzimwe nyika dzakaita chipatapata neUnited Nations kuti vabatsire zvizvarwa dzekune dzimwe nyika kuti zvibude. Zvinosiririsa kuti vanhu vemuSudani vari kungoparara nokuda kwehondo iyoyi. Mauto mutauro waanonzwisisa ndewepfuti. Saka totoona kuti United Nations namamwe mapato emuAfrica akaita sana AU nana ECOWAS havana zvavari kukwanisa kuita kuti vamise hondo iyi, nokuti masoja mutauro wavanonzwisisa ndewepfuti chete. Edai iri utongo hwevanhu hwamacivilians paigona kuitwa nhaurirano. Zvino masoja anongonzwisisa pfuti.
Zvii zvingadzidzwe kunyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika munyika iyi yeSudan, tichiona kuti hapana ari kuda kuteerera mazwi ekuti paitike runyararo?
Dai Zimbabwe yadzidzawo kuti military rule chinhu chakaoma zvikuru, masoja anongonzwisisa chipfuti chete. Saka ngatidzidzei kuti vanhu ngavatonge nyika yavo pajekerere uye zvichiitwa navanhu macitizens. Mukaisa mauto mberi, tinoteera ipfuti ihondo yekuSudan.
Avo vangu vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura vari parunare naMavelas Muchanganya uye vari kuFlorida muno muAmerica. Zanupie Renoti, hapana chakaipa pakutengwa kwakaitwa ndege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise yemamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million United States dollars. Nyaya iyi yakatanga kuburitswa nebepa nhau repadande mutande reZimLife richiti ndege iyi yakatengwa muna kurume. Asi vamwe vari kushora kutengwa kwendege iyi vachiti nyika ine urombo unotyisa yakaita seZimbabwe haina mari yekutenga ndege sezvo muzvipatara musina kana piritsi remusoro zvaro. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati havaone chakaipa pane zvakaitwa nehurumende.
Asi munhu anokwanisa kutipa nyaya kana kupindura nyaya ndiwa George Taramba, ndiye mutauriri, ndiye romo romo romutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi zvisinei, tomboti jeti iyoyo yakatengwa, vanorwadziwa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ane ndege yokufamba nayo kuti aite basa raakatumwa nevanhu veZimbabwe rokutsvaka rutsigiro kunyika yedu rwamabhizimusi nekuita basa rekudyidzana nedzimwe nyika. Izvozvo zvingava zvingatirwadza here kana tiri vana venyika yeZimbabwe vanoziva basa guru rinobatwa nemutungamiri wenyika? Vatungamiri vangani pasi rino vanofamba nedzindege dzavo dzinenge dziri dzehurumende dzinotengerwa hofisi yavo kuti vaite basa iroro? Handioni zviri zvinhu zvinoshamisa.
VamuGwadi vatiwo,
saka mari yendege iyoyo vari kutaura izvozvo tomboti ndovavanga vachida kusheyana here? Kwenga takaona 10 ndizuro vanhu vangarwadziwa nokuti kwaita ndege. Kuvachamisa chaivo vakatumirwa mari 1 yakanzi GoFundMe yekuti vatsvake mumota inonzi yebulletproof. Asi vakatadza kana kubudisa kana bhasikoro pamari iyoyo kuti vatsanangurire vana veZimbabwe vakavapa mari iyoyo kuti mari iyoyo vakaishandisei. Havana kana mushonga wavakatenga kana murodhi yavakagadzira nemari iyoyo. Kuvamunangagwa kana vaona ndege, handiti ndege yehofisi yemutungamiri wenyika. Ani naani achazongova mutungamiri weZimbabwe? Unenge uchingoshandisawo ndege iyoyo kuti basa rake renyika raanenge achiitira nyika rifambiswe nyore. Saka chii chinorwadza ipapo?
Vachipawo maonero avo muteedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati zvakaitwa navamunangagwa hazviratidze kunzwisisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Zvinoratidza kumende yenyika mapriorities ayo aase kusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti nguva ino nhasi zvareita National Workers Day tingadai kuchiita ura kutinoita seti kazi ni mabasa nekubata na mashandi mari zinotenga musu ya kuti mashandi letuwe mzibape wa shoma ima wa hindi matita wana wana masala zilio zikopa jata mlai mapulisa masoja leza wana wana mari chika tengi maarati yes asi mkuruwe nika nika chukosheka kuchenga ndeke zilio ratita misplaced priorities and better of a heart to change the lives of ordinary people.
Vaende ramberi vachitiwo
isuse hurumende ichaikuuya ndozvo zvatinofanira kugadzira mapriority ehurumende hurumende inofanira kusimudzira upenyu hwevanhu tigadzire upfumi hwenyika hubhenefite the ordinary people nekuti ndo varidzi ndo vanobhadhara tax ndo vanofanira kubhenefita from the resources dzenyika kwete kukoshesa mashefu kwete kukoshesa vanhu vanenge vane zvigaro mapoliticians vanofanira kuita maservants of the people kwete kutora upfumi hwevanhu kugadzira kuzvibhenefita.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vati nyika ine upfumi hwakaita sehweZimbabwe haikwanise kupfachura mari yakadai. Muzvinafundo Masocha vativo
ndo zvinoratidza kuti upfumi hweZimbabwe hakusi kubatwa zviri pachena zviri pamhene. Kana ndege yaitengerwa president, president ndiwo munhu wese, papa singafaniri kunge pachivanzwa zvaiva zvinhu zvaidero zvakangobuda pachena. Zvavari kutaura ike zvino vachitsigira kutenga kwendege ndo zvaidero zvakataurwa ndege isati yatengwa.
Asi pavatungamiri venyika dzose dzemuAfrica anonzi ane ndege dzakawandisa, mutungamiri wekuIvory Coast vaAlassane Ouattara vanonzi nevatori venhau vane ndege dzinosvika gumi. Kunyangwa zvo Zimbabwe ichiti ine ukama hwakasimba neBotswana munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana munyaya dzezveupfumi, nyika iyi yaziisa kuti haichatengesere Zimbabwe mombe kana nyama nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti. Botswana inoti yave kutengesera hayo DRC. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekurima muBotswana vaFidelis Mulau vakaudza Studio 7 kuti nyika yavo yainge yamanikidzwa kutora danho iri sezvo akaona kuti kukweretesa Zimbabwe kusungirira mari pagumbo rengwe.
Tichidzisirei kuZimbabwe, takataura kuti mombe idzi dzichanourayirwa kuguta reMauni muno muBotswana. Nyama yacho yotengeswa, kwete kuisa mombe dzedu kuZimbabwe. Hazvinei nekuti Zimbabwe iri pedyo, tatora danho rekutengesera Zimbabwe nekuti inotikwereta mari yemombe dzayakatengeserwa makore apfuura.
Vamurau vati zviri nani kuti vatengesere nyama yavo kuDRC kunyangazvo kuri chinhambwe zvichienzaniswa neZimbabwe.
Takaona zvakakodzera kuti tinotengesa nyama kana mombe dzinorarama nyika yeDRC nekuti Zimbabwe haisi kukwanisa kubhadhara chikwereti.
Senzira yakusvaga misika yekunze, mombe mhenyu mushure mekunyuka kwechirwere chemahwanda munzvimbo dzeokavhangwa neNgamiland munyika iyi muna 2011, Botswana yakatengesa mombe mhenyu dzinosvika zviuru makumi maviri nezvitanhatu kukambani yaive pasi pehurumende Cold Storage Commission kana kuti CSC, iyo iri kutatarika kwemakore akawanda achitadza kana kutobhadhara vashandi mari dzemujandigere. Chikwereti ichi chainge chiri chemamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $5 million, asi Zimbabwe yakasarira kumashure nemadhora zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti $90,000. Studio 7 naukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka nemunyori mukuru mubazi ravo Dr. John Basera vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 vari parunare muHarare kuti danho ratorwa neBotswana rinogona kukonzeresa kushomeka kwezvinhu munyika.
Zvinhu zvinenge zvakudhurira nyika kuti ikwanise kutenga. Kana vari padhuze vachiramba kutengeserana, saka panenge pachitoda kugarwa pasi vanhu voonesana kuti zvingaitwa sei kuti tiumbe hukama ihwohwo zvenyika iri padhuze. Nekuti kana mava kutenga zvinhu zvamunoda kushandisa kubva kunyika dziri kure, zvoreva kuti pane dzimari dzinobuda kuti zvinhu izvozvo zvisvike kunyika kwenyu Zvinova zvinozodhura.
Kati uwori wadai kupfunya chisero mapanzi mazhinji ehurumende ndiwo woita kuti hurumende itadze kubhadhara zvikwereti.
Tinowanzokonzera kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti upfumi hunenge husingafambi zvakanaka uye kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenyika. Nyaya dzeuori dziripo futi ipapo.
Zimbabwe ine chimwe chikwereti zvakare cheBotswana chinoda kusvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica chemishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere chemahwanda kana kuti anthrax. Kunyange hazvo zvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe zvakauraya mombe dzinosvika zviuru mashanu kana kuti 500,000 makore mashanu apfuura, ndufu kubva kuzvirwere zvakadai dziri kuramba dzichiderera nekuda kwezvirongwa zvehurumende mune zvezvipfuyo. Mubhuku rebudiriro rebazi iri, Dr. Basera vakati uwandu hwemombe munyika hwakakura kusvika pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi mashanu kana kuti 5.5 million kubva pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi matatu kana kuti 5.3 million. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revashandi ichibatana nevamwe pasi rose reInternational Workers Day. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakurudzira vashandi kuti vabatane muhondo yekurwira kodzero dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzaitwa mumusha wedziva resekwa muHarare, mutungamiri weZCTU Amai Florence Tarvinga vati zvinosuwisa kuti vashandi vakawanda vatadza kuuya kumhemberero idzi nekuti hurumende nevashandirwi havasi kukoshesa zvichemo zvevashandi.
Ndau dzevashandi dzevatinoti mafellow social partners, vashandirwi negovernment havasi kukoshesa ndau dzevashandi. Yakwana uye yasvika nguva nekuti vashandi varambe vachidhivhaidwa nekuti vanobva kupi uye kunani. Nhaurwa yedumbu, hama dzangu, inhaurwa yekuramba ichiisa tarisiswe muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti mushandi aremekedzwe sezviri kutarisirwa pasi pedinginira ravo regore rino rekuti vashandi vanoda kuwana chouviri muZimbabwe yakasununguka isina huori nenhamo kana kuti workers demand an inclusive Zimbabwe free from poverty, corruption and oppression.
Tiri kuti mushandi weZimbabwe ari kuda kudyawo. Mushandi weZimbabwe ari kuda kurarama mararamiro asitwa nemunhu wese ari padhuze nepower. Mushandi weZimbabwe ari kudimanda kuti tiri kuda Zimbabwe isinganongedzerwe neurombo kuti uyu mushandi.
Vakurudzira vashandi kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo vanofanira kuvhota zvine ungwaru uye vayambira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekuvhundusira kana kudzinga vashandi nekuda kwemapato avanotsigira. Vashorawo mamwe makambani anobva kuChina ari kushandira muZimbabwe vachiti anombunyikidza kodzero dzevashandi. Vachitaurawo pamhemberero iyi mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vashandi vaneta nemihoro isingatenge pamwe neuori uye ZCTU inofanira kuronga kuratidzira nyika yose. Mumwe mushandi apinda mumhemberero idzi vaPolite Mushai vati dai hurumende yawedzera mihoro nekuti upenyu hwaoma.
Zvakanga kungomera upenyu mari mari yacho inoona inishoma kurazi mari endawo akakwira.
Mugari wekuchitungwiza Amai Veronica Gutu vaudza Studio 7 kuti hurumende ngaipinze vanhu mabasa vachiti vave kuramba vachichengeta vana vavo kunyange vasvika mazera ekushanda.
Tangouyavo kuti tingozombeya mbeya, munoona tongombeya mbeya, upenyu hwakaoma, tiri kurarama nenyasha. Hatina kana chauviri, Mwari ndivari kutibatsira kuti tirarame. Hurumende dei atibetserawo kuti vana vedu vawane mabasa, vashande vagogona kutichengeta.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende inoda chose kuti vashandi vagare zvakanaka, ndosaka iri kuita nhaurirano navo pasi peNational Joint Negotiating Council.
Saka zuva ranhasi rakakosha kuti ticherechedze zwa iroro uye tichifunga kuti toita sei nevashandi vedu kuti vawane zvakakodzera zvinoita kuti vashande nesimba ndokuti nyika ibudirire.
Mapato ezvimatongerwo enyika ari muparamende ange akokwa ese uye triple C ndiyo chete yange iripo. Vachitaura kumagumo emhemberero idzi, mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vatenda vese vapinda mumhemberero nekuti vanotsigira vashandi.
Tinokamuchira nokurembekedza vakuru vehurumende vari pano. Hurumende yamunoona iyi aiwaka. Chero tikanzi kwane hurumende itsva, hurumende mapurisa edu hachinje. Masocha edu hachinje, masiyayo hachinje. Saka tinoremekedza mapazi ehurumende ari pano.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokoshesa vashandi, asi vakati kunyange hazvo vasina kupinda mumhemberero dzeZCTU, vatungamiri vebato iri vapinda mune dzimwe mhemberero dzaitirwa mune mamwe matunhu.
Tinocherechedza vashandi vemuzvipatara, tinocherechedza vashandi vekuzvicherwa vanosangana nematambudziko akasiyana siyana, asi vanoramba vachishingirira kuti nyika yedu ienderere mberi. Tinocherechedza vashandi vari mubandiko rezvekurima, ndo vanoita kuti nyika yedu igute.
Zvichakadai, pamboita mbonga mbonga apo vamwe vanhu vange vasiri paurongwa hwekutaura vakaita sevadzidzi veZimbabwe National Students Union vashandisa chisimba kuti vapiwe mukana wekutaura. Zuva revashandi rinocherechedzwa pasi rese musi wa 1 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nhasi mangwanani yakanda zvombo zvemuchadenga gumi nezvisere muKiev, guta guru reUkraine, asi zvombo gumi nezvishanu zvinonzi zvadonedzwa zvisati zvaputika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti hapana munhu akuvara. Manheru, Russia inonzi yakabhombawo guta reBlavohrad, uye nepenyuro yeReuters inoti vanhu makumi matatu nevana kusanganisira vana vakuvara. Vana chiremba vanovhiya mitumbi kuti vaone kuti munhu anenge afanei kana kuti mapathologists vatanga kuongorora mitumbi yevatendi vanodarika zana vakawanikwa vakafushirwa mumakomba asina kunyanyodzika pajgo nesango reShakahola kuKenya. Vatendi ava vanonzi vakatsanya kusvika vafa mushure mekuudzwa neanozviti mufundisi Paul Mackenzie Nthenge, uyo akasungwa nemapurisa kuti vakatsanya vakafa vanoenda kudenga voona Jesu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu zvikuru vabvezera nevana vadiki kuti vabayiwe nhomba yechirwere chedziwa kana kuti flu shot gore rega rega kudzivirira ukasha hwedenda iri. Denda reflu rinochinja chinja zvichireva kuti nhomba yakamboshanda pakudzivirira ukasha inofanira kuchinjwa gore rega rega. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti gore negore vanhu vakawanda munyika vanorwara neflu iyo inokonzera kuhetsura, kukosora, kuchururuka dziwa, kupisa muviri nekupindwa nechando zvakanyanyisa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti nhomba iyi inokwanisa kubayiwawo vana vadiki.
Vana vadiki zvakare less than 2 years
wanawa kutuwa zakanyanya chakari ni chirewe cha influenza wanawa kutuwa zakari cha pneumonia nukuda kukuti chirewe ichi chino afekta wanawa digi nukuti immunity yao inyengeze vya simba masoja mumbi anengatiri mashukumu
mumo mgarewe muarare muzware Bridget Manongo wao za studio 7 kutidenda redzi wakana kuti flu ririku gararaka wa viringi za shokute harichada hivi za mime mshonga ya wano piwa
experience yangu inini ne flu indaka irwara katanga ndapiwa antibiotic kekutanga ndika piwa kechi 2 azina kushanda saka I don't know kuti iflu wa yako chichi ngati batira isusu vanu kuti tisango batira maflu zae because arukurwadzu
vaembo vaguruko tarezo utano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka chose kuti munhu wese abaiwe nhomba iyi chando chisati chatanga
zvangonaka kubaiwa flu season isati yatanga flu season yedu inenge iri muna na May June July mumuno nguva yechando ino ndo panotanga flu kunetsa saka munhu kabaiwa kuna na April ikokoko zvinenge zvakarurama nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda mumuviri mako flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospitari vamwe vagotofa neflu chaiyo
vaendera mberi vachiti hakuna chirongwa chakanangana nezvekubaiwa nhomba iyi muzvipatara nemakirinika ehurumende asi vati nhomba iyi inokwanisa kutengwa kumafamasi
muno muZimbabwe hatina program chaiyo yekubaiwa nhomba kweflu tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya vanhu kubvira vachizvarwa vana svikira vanhu vachikura vachikwegura tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya nedziri kuintroduceswa from time to time asi yeflu haisati yaintroduceswa uyezve haisati yava palist yenhomba dzinonzi nehurumende vanhu ngavabayiwe is a matter of concern asi munhu wese wese anoda kungobayiwa nhomba iyi anogona kubayiwa nokuti nhomba idzi dzinowanikwa kumafamasi ndo vanoorder nhomba dza
muzvare asi chakuparira vekubhoyera vanoti vakatobayisa amai vavo nhomba yedziwa nokuti vanopedza goro rese vachingotapurirwa denda iri
ndakatozobayisa mwana naamai maflu jabi wawa nenhau yekuti vanga vachingoramba vachingoita maflu asingaperi and achirwadza kubva pacovid maflu avako akurwadza saka ndakaona kuti zviri nani kuti vangobayiwa nhomba ngeflu
ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara nedziwa hwakaderera kubva mukupera kwegore 29 kusvika gore ra2020 zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yakaitwa yokuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vari pakati pezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 kusvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vanofa pasi rose nechirwere chedzuwa kana kuti flu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Munau dzemitambo tombotarisa zvabuda mutambo weCastle Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheRentals chashura mare nekurova chikwata cheFC Platinum 1-0 mutambo watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya dzeuori huri kupomerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga uye tichatarisawo nezvezuva revashandi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revashandi. ZANU-PF inoti hapana chakaipa pakutengwa kwendege yekuti mutungamiri wenyika ashandise. Asi vanopikisa veCCC vanoti izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa havanei nekutambura kuri kuita veruzhinji. Tashika kumagumo, ichirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kaini mfaro ndino enyu Blessing Zulu. Toksi ya imi na Praxidis Jeremiah PJ Munaudze Isindebele.
So kuhizika disenda.